isu ve Mass Public Opinion Institute tiri national partner ye Afrobarometer. Afrobarometer Network ikakumikidza tsakiridzo muZimbabwe. Mass Public Opinion Institute ndiyo ino ita tsakiridzo yacho.
Ngati chitarisei pane zvamaparura nhasi, izvi zviri kubuda muongororenyu.
Tichienda panyaya yekuti vanhu vanofungei pamusoro pekuumbwa kweGrand Coalition yemapato anopikisa. Tinoona kuti vanoita iyo 45% vanoti vanopikisa wezvematongero enyika vanofanira kuumba mubatanidzo yatinoti Grand Coalition kana vachida kuti vahwine musarudzo mugore remangwana muna 2018 pachaitwa maelections muZimbabwe. Chekupedzisira chandingataura ndechekuti tsvakiridzo yatakaita yakaratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF ranga riine mukana wekukunda dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika mapresidential elections dzaiitwa zuva raitevera musi watakaita tsvakiridzo iyi. Asi tinoona kuti panevo vanhu vakati wandei vakaramba kupindura mubvunzo uyu. Ndingangoti vanhu vanokwana kuita 24% vakaramba kupindura mubvunzo uyu kuti waiso votera ane dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzaiitwa patakaita tsvakiridzo yedu iyi.
Vakapa here zvikonzero zvekuti sei vaisada kutaura?
Hatina kubvunza mubvunzo uyu kuti sei vaisada kutaura. Kwesenera redu ranga risina tanga hatina kuzonga taita follow up kuti tione kuti sei vanga vasingadi kuzovota